kakete ndi itaona izuti yaka yaka bata maenga akawanda cha iso maera nane kuma ma flight angari mumika kana kuti zvangazvi zvikunununa zvangazvi riko munyika tinoona kuti vataura nyaya yematicha kakati vacha gavhenda wechagadzisa nyaya yematicha vachaita zvinhu zvaanokwanisa kuti maticha akwanise kuwana pei dzakanaka nokuonawo kuti paisowo zvirevharevha zvingaita kuti vaya vanenge vari pabasa vasiri pabasa adii kunyange nenyaya yekuti vanenge vakonzera paita yekuti varwara kana kuti vadii vakwanise kuva vachikwanisa kuwana kupasa kuwana mubhadharo wakakwana kana kuti unoita kuti varara neupenyu huri nani. Saka ichingi purezidenti vavabata maeri akawanda.
Vamwe vari kutizve kunonguva kuvimbisa kwavagara vachingoita kwenguva yakareba asi hapana chiri kubuda.
Ko ndo zvinoitika kakuti kana uri mutungamiriri haugoni kunonzi Roma haina kuvakwa nezuva rimwe, yakavakwa brick by brick. President vakataura vachitaura pastate of inauguration yavo vachiti we are going to go through painful times uye nyika yedu tichaivaka ina nechitina zvinhu zvedu zvichifamba. Saka vari kuzama nepavanogonarapa nokuti zvinhu zvakawanda zvakanga zviri behind munyika yezimbabwe pautongo hwavamugabe. Saka president varipo kununura nyika kubudisa nyika mugomba rayakanga iri kuchitaridzira izvi utano hwenyika ikonomi yenyika majobs etcetera. Saka vari kuti vari kubata kuti zvinhu zvese zvitange kusumuka zvishoma zvishoma. I think vanhu vanofanira kuti vafanira kunge tive nepatience tichitaridza zvavari kuita zvacho tiona kuti zvii zvavari kuita nokuti vari kuita zvakawanda.